ちは来年
Vachara pavaenda kunobata maoko parufu rwenhengo yekomiti yepamusoro yebato ravo vaPatterson Dzamara mumusha weGlenview nhasi vachamisa vati veruzhinji vanofanira kuzvipira kuzvisunungura kubva muunhapwa hwehurumende yavaEmerson Mnangagwa vachiti izvi zvinofanira kuitwa murunyararo vachamisa vati veruzhinji vari kunhonga svosva nemuromo munyika vakati vave kutoda kuti veruzhinji vagwinye
vangazama kuda kupedza tose kuti handingatatanga ikana vari kuridza mhere vazodai handingatatanga kuronga taronga murongero chavo kuti tati hoo munyika muno mhakana chinofamba muno tamira taudza vanhu kuti we are now going after dictatorship in this country nobody is going to stand handingatatanga iwo rungoona munhu wiso obva adiyabikwa aa itiri kuundurwa so musatibhudusira musafunga titomhanya zvokuti uyai kuno uyai kuno hatiinvaitwi to a struggle who define and dictate the terms of our struggle ende takuudzai kuti kana tasvika pakatira so get ready kwese kwamuri kuti mumiririre nyika yenyu murunyararo tine kodzero dzokuti taneta tine kodzero dzokuti hatichadi tine kodzero bcause kutungamirirwa huda kukanya uronga zvanza zvinogezani hakuna anotungamirira asingadi kutungamirira
vachamisa vatorawo mukana uyu kukurudzira nhaurirano pakati pavo navamunangagwa vachiti ruzhinji rwezimbabwe rwaomerwa neupenyu zvisinei nekuti munhu anobva kubato rezanup f here kana kuti kumapato anopikisa
so zvinokanganwa munangagwa kumhanya international kuita reengagement yeinternational community usati waengeja nesu kuno unobvunzwa kunzi kochamisa vakataura nei vazi vataura newe vanobvunza isu kuno so that I tell you that he is a true and character. He is arresting people. He is terrorizing people. He is what citizens. What did you want? They will listen to us. Those of us who are not going to be able to do that, we will be able to do that. We will be able to do that. Those of us who are not going to be able to do that, we will be able to do that. Everything you can do is what I say. Don't think you can do that. This is the mazani. Imeni akapera
hatina kukwanisa kutaura nevakafana kubata chigaro chemutauriri wezanup f vapatrick namasa pamwe nemushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanup f vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi rezanup f asi zanup f yakaburitsa mashoko kare kuti anenge achida kuita nhaurirano anofanirwa kupinda muurongwa hwepolitical actors dialogue kana kuti pollard uwo hwakaumbwa navamunangagwa kuitira kuti mapato apinde munhaurirano mdc alliance haisi mugungano repollard iri sezvo richipikisa kusarudzwa kwavamunangagwa semutungamiriri wenyika kunyange hazvo dare reconstitutional court rakatambira kudomwa kwavakaitwa nezimbabwe electoral commission semunhu akakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano rezimbabwe institute of strategic thinking vatinashe eric muzamindo vati sangano ravo ratotanga kuedza kuti munyika muitwe nhaurirano
apindwa namunangagwa ndinoona kuti nhaurirano kuti ibudirire pakati pamapato maira kukwidzana zvinoda yatinoti pachirugu a neutral person or a neutral organization a partial mediator saka tinoona kuti ndozvatanga tichikurukura sezist kuti zist iripo pakuingenja mapato mairaya uyezve nemamwe mapato kuvaunza patafura imwe chete pasina kutora dini vanhu vachikurukura zvinoita kuti nyika ino ienderere mberi
zvichakadai vachamisa vatsanangura vaPatterson Dzamara semunhu aishanda zvikuru kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere uye aida mhinduro pakushayikwa kwemukoma wake vaitai Dzamara avo vakapambwa vakatsakatika muna 2015 nevanofungidzirwa kuti vasori ataura akamirira mhuri uye ari muzukuru wemufi vapadhi Dzamara vati mhuri yavo yarasikirwa zvikuru
ana sekuru vangu tarwadziwa chese zvisingaite Patisoni munhu anga asingasarudze mumuri munhu aibatanidza muri hapana kwaaisarudza kwese munhu aifamba zvakanaka nemunhu wese saka tikuti tarwadziwa zvikuru
vaPatterson Dzamara avo vakashaya nezuro mangwanani nechirwere chegomarara kana kuti colon cancer vakatarisirwa kuvigwa kumusha kwavo kwamutoko mangwana ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi